manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 16 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revadzidzisi vemuzvikoro zvepamusoro reCollege Lecturers Association pamwe nesangano reCouncil for Students Teachers asvitsa nhasi chikumbiro kubazi redzidzo yepamusoro chekuti zvidzidzo muzvikoro izvi zviitwe pamadandemutande senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro izvi. Chikumbiro ichi chaitwa zuva rimwe chete hurumende yazivisa kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nemakumi mana nemumwe chete vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare. Mutori wenhau anoshandira New York Times Jeffrey Moyo aburitswa mujeri nhasi mushure mekupiwa nedare repamusoro mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzisi vemuzvikoro zvepamusoro reCollege Lecturers Association pamwe nesangano reCouncil for Student Teachers asvitsa nhasi chikumbiro kubazi redzidzo yepamusoro chekuti zvidzidzo muzvikoro izvi zviitwe pamadandemutande senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro izvi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba dzaendeswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro masangano aya ati zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 anoda kuti bazi iri rimise zvidzidzo muzvikoro zvepamusoro senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro. Mutungamiri wesangano reCouncil for Student Teachers vaWalter Muzamani vaudza Studio 7 kuti vari kutoda kuti zvikoro zvitovharwa nhasi chaiko nekuti vakawanda vavo vanogona kubatwa neCOVID-19 sezvakaitika kuMorgenstern neBondolf Teachers College kumasvingo uko kwakabatwa vadzidzi vakawanda nedenda iri zvikoro izvi zvikavharwa. Vamuzamani vati muzvikoro zvizhinji hamuna masanitizer uye vanodzidza vakawanda izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa neCOVID-19.
Hatikwanise kuita social distance nedwa kwekuti tinenge takawandisa. Nguva zhinji tinoita anonzi mass lectures, tinenge tichisvika kana kuma300 tingori muhall 1 nekuti hatikwanisi kuita social distance. And nekutsva vamwe vanopedzisira vabvisawo mamaski vadii. And tiri kutarisa kuti makoleji edu mazhinji futi havasi kufumigeta mahostels kana kuti kwatinodzidzira.
Imwe nhengo yeCost vaStephen Marshall Marivo vati hurumende inofanira kukoshesa nyaya iyi kwete kumirira kuti vanhu vabatwe neCOVID-19.
Saizi tachingokumbirawo kuti hurumende dai yangokwanisa kutarisawo nyaya iyi onatsogara pasi onatsotaurirana pachavo voona kuti situation iyi kai haikwanisike kuti tirambe tichitakavhura tongoshinga vashinge vatiti tiite zvimaonline virtual learning.
Munyori musangano reCollers vaNixon Madovi vaudza Studio 7 kuti kuuya kwe3rd wave yeCOVID-19 kunovaisa munjodzi uye bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kufambirana nezvirikitwa nePublic Service Commission iyo yakazivisa kuti zvikamu makumana kubva muzana chete zvevashandi vehurumende ndizvo zvinofanira kuramba zvichienda kubasa.
Saka now isusu vemacolleges tistoga tasara the sister ministry ema primary and secondary vakavhara. Saka parizvino tisu tinenge tichienda with those large classes. So we feel that Daga exposure is really serious. Kwe outcast. Yema lecturers wa teachers.
Atina kwanisa kunzwadivire gurukotare zvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mukuru anoona nezvezvikoro zvepamusoro soro mubazi iri vaElai Shandanga vakanyorera vakuru vezvikoro izvi vese nemuvhuro vachivazivisa kuti dzidzo yaienderera mberi muzvikoro izvi zvisinei kuti hurumende yainge yasimbaradza matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 kutanga nemusi wemuvhuro. Munyori mukuru weZimbabwe National Students Union vatapiwa naShe Chiriga vaudza Studio 7 kuti dzidzo inofanira kuenderera mberi asi uwandu hwevadzidzi hunofanira kuderedzwa muzvikoro.
Ngatirege kuwandisa pachikoro, vamwe ngavadzidze vari kumba, vamwe vodzidza vari pachikoro. Asi kuti izvi zviitike, vanodzidza vari kumba vanofanirwa zvekupiwa mari dzavo dzeratinoti data kuitira kuti vagone kusangana muzvidzidzo zvavo nemalecturers avo online nedata ravanenge vapiwa nechikoro zvichiburikidza nemari yakawanda iya yavanenge vakambobhadhara temu ichitanga yetemu yese asi vozodzidza avo vari kumba.
Zvichakadai, zvimwe zvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology zvave kudzidzisa pamadande mutande. Muchiziviso kuvadzidzi, chikoro ichati vadzidzi vese vange vachigara pachikoro ichi vanofanira kunge vabuda pachikoro ichi nenguva dza 12 masikati. Asi zvimwe zvikoro zvakaita seMidland State University neGreat Zimbabwe University zvange zvichiri kuenderera mberi nedzidzo zvichiti zvichiri kuongorora mamiriro akaita zvinhu pakupararira kwecovid-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi uye vamwe zana nevaviri nemakumana nemumwe chete vakabatwa necovid-19 nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumana nemazana matatu negumi nevasere 40,318 uye vafa vave chiru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe 1,637. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi matanhatu 694,730. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mucherechedza zuva reThe Day of the African Child ichikurudzirwa kuti iremekedze zvibvumirano zveAgenda 2040 izvo zvinosanganisira upenyu hwakanaka hwevana pamwe neutano hwavo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari muHarare, mukuru wesangano rakazvimiririra reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira vakurudzira hurumende kuti iparure zvirongwa zvekusimudzira vana vechidiki zvikuru vari kumaruwa.
Zuva iri izuva rakakosha zvikuru. Dai hurumende yedu yeZimbabwe yaitawo zvirongwa zvekusimudzira vechidiki kunyanya vari muzvikoro. Iko zvino vana havasi kudzidza zvakanaka. Kumaruzevha vana havana zvokudzidzisa zvekuti vanokwanisa kudzidza vari kudzimba dzavo nekuda kwecovid. Patiri kupembera zuva iri, dai hurumende yedu yeZimbabwe yaparurawo zvirongwa zvekusimudzira kunyanya vekumaruwa vechidi kuti vane vachisimudzirwa munyaya dzezvechikoro idzi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevana, Amai Chinga Govati, vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipa Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica mukana wokuzvibvunza kuti zvii zvaitwa mukusimudzira kodzero dzevana. Amai Govati vati kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheAgenda 2040 chine zvisungo gumi zvinosimudzira upenyu hwakanaka hwevana, vati Zimbabwe iri mumashure mukuzadzikisa zvibvumirano izvi.
Saka senyika ngatizvibvunzei mibvunzo yakakosha yekuti tasvika papi kuti tive nechild friendly national legislative policy framework, tasvika papi kuti tive nemitemo yakaringana nekodzero dzevana, iye zvino tine bumbiro remutemo rakavapo muna 2013 asi tichingori nemitemo yakawanda isati yakuenderana kana kuti isati yakwenenzverwa kuti itarisane nezviri mubumbiro remutemo.
Mumwe wevechidiki vaPride Mukono vatiwo zuva ranhasi rinoyeuchidza vechidiki kuti vave neushingi hwekurwira kodzero dzavo. Vati izvi ndizvo chete zvinounza budiriro yevechidiki.
Izuva rokuti sevechidiki tinotirangaridza kuti tinge tichiva neushingi hwekumiririra kodzero dzedu uyezve nerusununguko rwenyika yedu nekuti nyika yedu inde mberi. Saka chikuru chatinonyanya kudzidzisa ndechekuti sevechidiki hatifani kunge tichitya. Ngatirambe takashinga tichirwisana neavo vari kutidzvanyirira.
Asi mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vati Zimbabwe iri kuedza mukuzadzikisa zvibvumirano zveagenda 2040, vakapa muenzaniso wemutemo wedzidzo wakagadziriswa, uyo wava kubvumirawo vanasikana vanoita nhumbu vari muzvikoro kuramba vachidzidza.
Ikaitawo kuti bumbiro rayo remutemo wa2013 ringe richitaura nezvikodzero dzevana zvakasimba. Uye iye zvinezvi wari kuidza kuti mitemo yenyika inge ichienderana nebumbiro iroro. Ende umwe mutemo watiri kufara nawo ndeye Education Amendment Act ya 2020, March 2020 yakasainwa naPresident wenyika.
Vanyanete vatiwo zvirongwa zvekuwanisa vanasikana zvekushandisa munguva yekutevera zvasimudzirawo hutano hwevanasikana apo vanenge vachiita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Vasungano chisina, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Youth Council, vatiwo Zimbabwe iri kuedza kusimudzira vana sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Marights evechidiki ari kutorwa zvakanyanya. Tichiona kuti maconstitutions mazhinji enyika dzemuAfrica vakatocherechedza kuti vechidiki vanofanira kupiwa kodzero dzavo. Isuwo semuno muZimbabwe tinokurudzira hurumende kuti dene yachimbidzika negwaro ratinoti National Youth Act, ratinotarisira kuti ndiro richapfuura mberi richibatsira vechidiki pamusoro pekuti vangakwanawo sei muzvirongwa zvehupfumi.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana panga paine hurongwa hwehurumende hwokucherechedza zuva, sezvo takundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi gore rega rega kubvira muna 1991. Zuva iri rakavambwa senzira yekurangarira vana vakaurayiwa kuSouth Africa muSoweto vachirwira kodzero yedzidzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau anoshandira New York Times Jeffrey Moyo aburitswa mujeri nhasi mushure mekupiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Moyo abuda mujeri rebulawayo prison nhasi mangwanani mushure mekunge abhadhara maRTGS zviru zvishanu. Moyo aifanirwa kunge akabuda nezuro, asi izvi zvakakundikana mushure mekunge vakuru vakuru vepajere vati mapepa ake ekuti abude aiva asina kunyatsomira zvakanaka. Rimwe remagweta ake muzvare Amanda Ndlovu vati izvi zvazogadziriswa nekukasika Moyo akakwanisa kubuda, vachitiwo akapa gwaro rake rekufambisa kudare. Uye anofanirwa kuramba achigara kumba kwake kuHarare achimhanara kumapurisa kamwe pamwedzi. Moyo uyo anga akamirirwa nemudzimai wake nemwanakomana wake audza Studio 7 kuti akashushikana zvikuru nenyaya yekuti aitadza kuona mudzimai wake pamwe nehama dzake ari mujere, sezvo vakuru vakuru vekujere vaiti izva zvaikwanisika nekuda kwekuvekwa kwechirwere cheCOVID-19. Moyo ati mamiriro akaita zvinhu mumajere haana kunaka uye haakodzeri kuti vanhu vange vachigara imomo.
Jere rinonzi Blaway Prison vaimbodaidza kunzi Grey ijere rakavakwa kare kare, rakatanga kuvhura kuvasungwa 1897. Jere ravana makore 124. Hapana chakanaka chaunofanira kutarisira pajere rakaita sairo rumu, especially munyika yeZimbabwe yagara ine hurombo hwayowo. Mudzimai wangu nemhuri yangu nedzimwe hama dzaiuya kuzoidza kundiona dzaishushikana chaizvo nokuti vaida kuonawo chimiro changu kuti ndigere zvakanaka here. Asi kunyange vaiidza kuti vandione hapana akakwanisa kundiona asi zvinhu zvinondifadza kunyange nanhasi uno kuti ndakabatwa nenzira iyoyo ndinofunga kuti nokusunungura kwandaita nhasi pachava nemufaro mukuru kutiwo ndabudawo hangu ndiri mutano kunyange zvazvo nhamo dzanga dzakawanda mukati imomo nhamo dzechikafu kudya sadza rine binzi sina kana mafuta handidzivi kuti vehurumendewo vanenge vachizvidzivawo here ndozviri kuitika kumajera avo eyavo kana vakazopindawo imomo mukati vachandozvionawo here izvozvo kuti vachange vazvisandura
kunyange hazvo ati hakwanisi kutaura zvakawanda nezvemhosva yaari kupomerwa mwoyo ati vatapi venhau vanofanirwa kukwanisa kuita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana vachinge vateedzera zvinodiwa pamutemo
wedha mutoro wenhau abva kuzuva wedha mutoro wenhau abva kujupiter wedha abva kumazi chinhu chinonzi accreditation inotofanira kuva kodzero yomutero wenhau wega wega hachifaniri kuva chinhu chinovhundusa hurumende kupa accreditation accreditation inoita kuti vatori venhau semutemo wenyika vashande zviri pamutemo wenyika saka handifungi kuti vatongi venyika kana kuti mapoliticians vanofanira kupindira munyaya dzeaccreditation kana zvichiitwa nesangano rimwe chete ngazvingoitwawo nesangano rimwe chete zvimwe handinganyanyi kutaura nezvazvo sezvo iyi nyaya ichiri kumatare edzimosva
taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana asi nhare mbozha yavo yanga isingabatike nhengo yebod remedia institute of southern africa uye vari mutapi wenhau anoshanda akazvimirira pamena situso ati sangano rake rinofarira kuti mauyo apohwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tinofarisa zvaizvo kuti munhu abuda aakuita basa rake but takangomirira kuti vematare vachati chii sezvo nyaya yacho ichiri mudaro sezvatinoziva pamutemo pachirungu anoti a person is presumed innocent until proven guilty at a properly constituted court saka tinotarisira kuti achava nezuva rake mudare rezimhosva kana aine mhosva achawanikwa nezitare kana asina zvichawanikwa zvakare panguva iyoyo
sangano recommittee to protect journalists iro rine muzinda uri munew york rinoti rafara nekubudiswa kwamoyo mujeri kunyange hazvo izvi zvatora nguva yakareba Mwoyo akasungwa kuHarare musi wa26 mwedzi wapera achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemitemo yeImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuAmerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau vaviri ava vakabudiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo Mwoyo anonzi akapara mhosva iyi naTavang Manika anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa hatina kukwanisa kutaura negweta riri kumiririra Manhika Valaison Nuve asi vanoziva zviri kuitika vati vakaisawo chikumbiro kudare reHigh Court chekuti vabhadhare mari yechibatiso ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi
Nepenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation inoti zvino hazvina kumira zvakanaka kuDeep Kloof Soweto muSouth Africa uko vamwe vagari vari kuzviti dudula vanga vachiratidzira nhasi vachiti vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa zvinodhaka uye vane zvitoro zvidiki vabude munyika iyi dzimwe mhuri nomwe dzange dzichigara pachivakwa chaimbova post office dzadzingwawo uye dzinonzi dziri kubatsirwa neRed Cross Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa audza Studio 7 kuti achiri kuita tsvakiridzo yekuona kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvapinda muupoteri nekuda kwemhirizhonga iyi. Chizvarwa cheZimbabwe vaNeville Mkululi Mehluli muChina avo vari kuHague kuNetherlands kuburikidza nekambani yavo yeInvisible Food vakaparura muChina unoshandisa njere dzepadande mutande kana kuti artificial intelligence kuziva kunenge kuine murimi anenge aine zvirimwa zvakawandisa kana muchina uyu vaziva murimi uyu unozomubatanidza nemisika inenge ichida zvirimwa zvake Izvi zvinonzi navamuchina zvinozobatsira zvikuru kudzivirira kuraswa kwemichero nemirivo nevarimi vanenge vashaya kwekutengesera zvirimwa zvavo. Pari zvino kambani yavo iri kushanda iri kwakare kuNetherlands nekuGermany asi vanoti vari mubishi kuunganidza mari inoita miriyoni imwe chete yemaeuro yekuti vakwanise kuumba muchina inoita kuti vakwanise kushandirawo munyika dzichiri kubudirira seZimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Basa ratinoita tinoda kuti tione kuti chikafu chese chinogrowewa nemafarmers kuda kuti zvese zvavanogrowa zvinge zvichishandiswa kuita yatinoti purpose that creates value. Saka kana chigona kucreate value iyo iya muchikafu, then that means kuti mafarmers anogona kuwana mari yavari kufanira kuena. Saka problem irimo ndeyekuti about 40% yechikafu chinogrowewa nemafarmers chinoraswa, and chinoraswa at farmer level kana kuti at trader level. Saka kana wakatarisa food chain, mafarmers anogrowa otengesa kuma traders, ma traders ndio anozotengesa kuma supermarkets, and at farmer and trader level pane chikafu chakawanda chiri kurasiwa. Saka isusu zvatiri kuita, takatanga ne IT platform inoshandisa artificial intelligence yekuti inoita image recognition. Saka we can recognize at farm level kuti chikafu chiriko chiri kuraswa ndechipi, and then at the same time tinoshandisa futi artificial intelligence kuita inonzi matching. Saka kana tatarisa chikafu chiri kuraswa ukoko toti mabanana, tinobva taita matching ne client anoda kutenga mabanana iwawo ari kuraswa at that level, and that client anenge achiwashandisa kugadzira something else.
Izvi zvamuri kuita vamuchina zviri kuitwa munyika ipi?
Izvi zvatiri kuita takatanga kuno ku Netherlands, and tichango expanda tiri muGermany iye zvino. Saka tiri between the Netherlands ne Germany. Saka takatanga iye zvino tine maclients ari based kuGermany ari kushandisa technology yenu.
Mune pfungo here yekupinda kunzvimbo dzakaita seZimbabwe tichiona michero nezvinoparara iko?
Kuti ndinyatsopindura mubvunzo wenyu ndoda kuexplaina pawa pekuti vamuchina mukuru vanonzi Melusi baba vangu murimi, and then kuvaona vachishanda mumamarkets akadai ndizvo zvakandimotivata inini kuti nditange basa rakadai also. Saka mukushanda machaita chidevelopa iplatform, mufungo wazvo ndewokuti tida kutanga muno muEurope. Nekuti ndo mune maclients anogona kubhadharira, technology yacho ichiri kudhura, but the end goal yedu isusu ndeyekuti solution yedu inge ichishandiswa mumacountries akaita seZimbabwe. Because ukatarisa yetinoti supply chain yedu, hatina macold rooms, hatina zvinhu zvokuti kana chikafu chabva kumafarms chinogona kuenda kunochengetwa tisati chaipa. Saka zvamamuchitaura izvozvo zvekuti kumbare kune chikafu chakawanda chinorasiwa, mafarms kune chikafu chakawanda chinorasiwa, isusu solution yedu, mufungo wedu ndewokuti in about 3 years time solution yedu inenge yava ready kuti ishandiswe mumacountries akaita seZimbabwe, then takugona kusaivha chikafu chinogona kuenda kune vamwe vanhu munyika.
Saka mune zvamuri kuita here zvokuti mungazowanikwa ma munyika dzakaita seZimbabwe?
Pari zvino tiri kufundraiser, tiri kureiza 1 million euros yekuti tigone kudevelopa iyo technology iyo iya, toitraina, and kana taitraina yava functional and tobva taiminimiza. Kana taiminimiza then it is applicable for Zimbabwe. Saka right now tiri kureiza that money. Saka ndozvatinenge tichitsvaga kuti tiwane ma investors anenge achigona kutibatsira.
Basa ramuri kuita iri mukoma muchina ibasa rinenge richida njere nedzidzo. Makadzidza chii kuti munge muchizosvika pakuita izvi?
Ini ndakafunda inonzi agribusiness kuGermany. Isiti inenge iri diki stereki inonzi Kleve iri kudhuze nekuDusseldorf, but ndokwa ndakadzidza inonzi agribusiness ikoko. Dream come true.
Zita rekambani yenyu inonzi Invisible Food. Ii kambani kana kuti chirongwa chamakangoita muri mega makazvimirira?
Ayo, ii kambani ine ma agricultural experts maviri, ma IT experts maviri as well.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vanevhu Mukululi Mehluli muchina vari parunare kuHague kuNetherlands naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vavavimbisa kuti mutemo wechimbi-chimbi weStatutory Instrument 127 uchabata chete avo vanoshandisa zvisizvo mari yepamusika weRBZ Foreign Currency Auction, vanotengesa mari pamukoto uye vasingaendese mari kumabhanga vachidzichengetera mudzimba. Musangano wanhasi uyu waitwa apo vamangudya vakabva mukuburitsa nezuro mazita emakambani gumi nemasere anonzi akashandisa mari yaakawana kuRBZ zvisizvo. vamangodya vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaita musangano nevemabhizimisi ava, asi vakati vanga vari mune mumwe musangano, nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura nesu zvizhinji. Masangano akawanda emabhizimisi anosanganisira Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries ari kushora zvikuru mutemo uyu, achiti wakangofanana nekutara mitengo yezvinhu zvinozopa kuti zvishaike muzvitoro. Mukuzeya nezvemusangano wanhasi uyu, Tabata vamutashu:
tinoda kuzivisa veruzhinji vemabhizimisi nevatengi kuti musangano uyu wafamba zvakanaka maringe ne mutemo we statutory instrument 127 of 2021.
Vati kudii musangano umu vamangudya?
Vamangudya vatsimbidzira kusizetara nyaya yekuti statutory instrument 127 yakanangana naavo nyanganya vari kutora mari ku auction system voishandisa zvisizvo, yoregedza kuti inge ichiunza budiriro kunyika. Kune vayawo vari kutamba ne exchange rate, kuchinjana kwemari yemuno nemari yokunze, uyewo nevemabhizimusi vakawanda chaizvo vari kutora mari kune veruzhinji kubudikidza nekutengesa zvinhu asi vasingazoendese mari idzi kumabhanga.
Saka mutemo westatutory instrument, saka mutemo wechimbi chimbi uyu kana kuti SI 127 uri kubatsira sei apa?
Statutory instrument 127 iri kuunzwa kuti iite kuti pange paine muchechetere uye vemabhizimusi vachengetedze mutemo sekutaura kwataita pamusoro apo. Tinoda kutenda sesangano reCZR kune mukuru wenyika His Excellency President E.D. Mnangagwa, muteedzere wavo CDGN Chiwenga.
Kosei muri kuvatenda?
Finance Minister Professor Mthuli Ncube, Industry and Commerce Minister Dr. Sekai Nzenza, naivo Dr. Mangudya, nekuteerera zvinyunyuto nezvichemo zvanga zvichiunzwa neveruzhinji nevemabhizimusi. Saka naizvozvo vemabhizimusi tinovasungira kuti vange vachidzorera chitsvambe ichi nekuenderera mberi nekuyo ine muono wekuti pavanenge vachiitawo mabhizimusi avo havatsaudzire mutemo pachavo, vanofanira kunge vachizvinzverawo kuona kuti zvose zvavari kuitawo zvisina tsarukano zvinge zvamira.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano revadzidzisi vemuzvikoro zvepamusoro reCollege Lecturers Association pamwe nesangano reCouncil for Students Teachers asvitsa nhasi chikumbiro kubazi redzidzo yepamusoro chekuti zvidzidzo muzvikoro izvi zviitwe pamadandemutande senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Chikumbiro ichi chaitwa zuva rimwe chete hurumende yazivisa kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nemakumi mana nemumwe chete vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Mutori wenhau anoshandira New York Times Jeffrey Moyo aburiswa mujeri nhasi mushure mekupiwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.